manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Ndakare zvakare manera anhasi uri musi wechina chivabvu 14/2020 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vabatwa neCovid-19 muZimbabwe vachiri makumi matatu nevanomwe, uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana, asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Hurumende inoti kutanga svondo rinouya dunhu reHarare richange rave nemibhedha mitsva inodarika mazana matanhatu muzvipatara zveveruzhinji. Sangano reCitizen Initiative rinopa zvikwanisiro zvekudzivirira kupararira kweutachiwana hwecoronavhairas kuzvipatara zviri kumashonaland central. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vabatwa neCovid-19 muZimbabwe vachiri makumi matatu nevanomwe, uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana, asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Pasi rose, vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni mana nemazana mana ezviuru. Izvi zvinoreva kuti vadarika 4.4 million, uye vafa nechirwere ichi pasi rose vadarika zviuru mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nezvisere kana kuti vadarika 298,000. Kuti kutanga svondo rinouya dunhu reHarare richange rave nemibhedha mitsva inodarika mazana matanhatu muzvipatara zveveruzhinji, uye mibhedha makumi mana nemiviri ichange iri mibhedha yevaya vanorwara zvakanyanya kana kuti vanenge vaiswa muchikamu cheintensive care unit. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvaziviswa nemutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro mushure mokushanyira zvimwe zvipatara zvichange zvichirapa chirwere checovid-19 zvakaita separirenyatwa Wilkins neBeatrice Infectious Diseases Hospital. VaMangwiro avo vange vaine gurukota redunhu reHarare vaOliver Chidau vati vari kufara chose negadziro iri kuitwa pachipatara cheparirenyatwa icho chichange chave chipatara chikuru chinorapa COVID-19 munyika yose. VaMangwiro vati pane zvinhu zvishomanana zvakatengwa kuSouth Africa zviri kusvika mukupera kwesvondo, uye svondo rinouya chipatara ichi chichange chave kutambira varwere veCOVID-19. Parirenyatwa ichange ine mibhedha mazana mana nemakumi mashanu, uye makumi maviri neminomwe inenge iri yeICU. Wilkins, iyo iri kurapa varwere veCOVID-19, ine mibhedha makumi matanhatu nemumwe chete, mishanu iri yeICU. Kana ichinge yapera kugadzirwa, Beatrice ichange yave nemibhedha makumi masere gumi iri yeICU. Dr. Mangwiro wati chinofadza ndechekuti kuparirenyatwa neWilkins michina inobatsira varwere kufema kana kuti maventilators atoveko.
Tipfuura kwataita paWilkins maanototarizwa maventilator maaonaya maventilator arimo anadhiregaya parirenyatwa mavenda ariko saka mana chiremba vamanzwa zvitaurwa uya kuti vakatoya vakatotarira sekuWilkins anditi maona taatinawo kuparirenyatwa vachitaura kuti zvaredi zvichitotaura kuti vasinyatsotaridza kuti zvinhu zvedu zviri safe for them nemarwere venu.
Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vauza Studio 7 kuti kunyange hazvo chipatara chavo cheWilkins chave kukwanisa kurapa varwere veCOVID-19 vachiri kudazve kushandisa zvakawanda.
Hatisati tane zvatoti zvakwana, pane zviripo zvekuti zvinoshandiswa. Mana chiremba vanoshandisa mavhendileta acho vakauya sondorapera vakaona vakafara ari kwacho. Asi sezvo tichiti panokwanisa kupinda vanhu 60 tinenge tichitauramba tichiwedzera, saka hasati akwana.
Pavanhu 30 nevanomwe vakabatwa necovid-19, 15 vakarapwa paWilkins uye pavana vakafa vaviri vakafira pachipatara ichi. Pari zvino paWilkins pane murwere mumwe chete wecovid-19 ari pachipatara ichi. Gurukota redunhu reHarare vaOliver Chidhau vati vangafara chose kana pakava nemibhedha inodarika churu yakamirira varwere vecovid-19 chete mudunhu ravo.
Kana tikakwanisa kuwana excess of 1,000 zvingatibetsera, nokuti chirwere chacho chauzivi kuti unofunga kuti machikunda wozoona chakugirai pasi vanhu votanga kuparara. Saka tikawana over 1,000 beds, I think zvinogona kutibetsera seprovince.
Kunyange hazvo zvipatara zviri kugadzirwa kuti zvikwanise kurapa covid-19, Dr. Mangwiro vati kana chirwere chikaparara zvakanyanya vachashandisa nhandare dzenhabvu nemimwe mitambo nezvivakwa zvakaita semachechi kurapira varwere vecovid-19. Zimbabwe senyika dzakawanda pasi rose yakavharwa senzira yekudzivirira kupararira kweutachiwana hwecoronavhairas uhwo hunokonzera chirwere checovid-19. Kusvika pari zvino chirwere ichi icho chakatanga kuChina gore rapera chabata vanhu vanodarika mamiriyoni 4 nemazana 4 ezviuru uye chauraya vanhu vanodarika zviuru 200 nemakumi mapfumbamwe nezvisere pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Batsira Re-Citizen Initiative nezuro rakapa rubatsiro rwezvikwanisiro zvekudzivirira kupararira kweutachiwana hwecoronavhairas hunokonzera chirwere checovid-19 kuzvipatara zvinoti Karanda neMount Darwin District Hospital mudunhu reMashonaland Central. Zvikwanisiro izvo zvinokosha madhora zviuru 3 zvemari yekuAmerica, zvinosanganisira magorovhosi, nhumbi dzekupfeka, mamaske ekuvhara miromo nemhino, pamwe nemishonga inouraya utachiwana kana kuti masanitaiza. Imwe nhengo yeCitizen Initiative vaFreeman Chari vanoti nemari shoma yavari kuwana iyoyo vakazvipira kuti vaedze kubata matunhu makuru ose emunyika, zvikuru asiri maguta makuru. Ngatinzwei vachitsanangura.
Pamari yatinayo takangoti isusu tichaedza nepatinogona napo kuti titi bate maprovinzi ese emuZimbabwe, especially asiri mametropolitan. Kusvera nezuro takanga tiri kuMashonaland East kwatakaenda kuzvipatara zvinokwana kuita 5 tichisiya zvinhu izvi. Saka nini tanga tiri kuMashonaland Central ndokwatanoona kuMount Darwin District Hospital nekuKaranda. Mafambira tiri kungoita ndeyekungoti patinenge tasvika patinenge takwanisa kubata nosvika tichipa vanorapa tovasiyira zvekushandisa zvacho tonanga pane imwe hospitari tosiya tichingodaro.
Rubatsiro urwu ruri kutambirwa sei vachari mamuri kufamba imomo?
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Zvakawanda hazviko kunzvimbo idzi. Vazhinji vanenge vachitoshamisika kuti matifunga sei. Vanhu vari kutenda zvikuru nekubata basa kwatiri kuita nekushandisa mari dzinobva muvanhu zvakanaka tichivasvitsa, nekuti zvakangofanana neiko kukunana Mount Darwin. Vanga vachitiwo zvizhinji zvakaita sana N95 mamask aya havasati vazviona, saka vanga vachifara kwazvo kuti tarangarirwa. Munoziva ukanzwa vana mukoti vachitaura kuti zvizhinji tinonge tichitotyawo nesuwo kubata varwere, asi zvamaunza kudai tava kukwanisa kunyatso shandawo takatisunungukei. Zvinotibata mwoyo yedu, ende naivo vane kutenda chaiko kusingabviri.
Matunhu api amapinda amapa rubatsiro, uye ndeapi amunozotarisirawo kushanda nawo kana mawana rubatsiro munguva inotevera?
Parizvino takwanisa kuenda kumaprovinzi akati wandei, taenda kumanikaland tikanosiya kumashonaland west, tikasiya kumashonaland east, tikanosiya kumatabeleland south, nezvimwe zvakasiya mublawayo nemumidlands. Saka iko zvino izvi I think tichange tichienda kunana lupane mumazuva anotevera. Tikakwanisa kunge tichiwana zvakati wandei tichapindawo munana Harare. Kwozoita nzvimbo dzimwe dzakawanda chose dziri kuda kubatsirwa tinongonyorerwa tichinzi kuno kuguruya hamusati mambosvika asi tiri kungobatikana nokuti tinongonzwa kuti kune COVID. Tinonzwawo vamwe vachiti isusu tiri kuno kumalipati. Saka kwakawanda kunoda kusvikwa ingori nyaya yekuti rubatsiro rwacho kana rusina kunyanyowanda tinenge taakungoti patangobatawo toti tabata.
Ava vanga vari nhengo yeCitizens Initiative vaFreeman Chari vari parunhare mudunhu reOhio muno muAmerica neStudio 7. Kanzuro yechinhoi inoti yakagadzirira kutevedzera zvakaturwa nedare repamusoro reHigh Court nemusi wemuvhuro zvekuti kanzuro iyi ivake zvivakwa zvayakaputsira vanhu vanotengesa zvinhu zvavo muguta iri. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevanotengesa vakapwanyirwa zvivakwa zvavo nekanzuro yechinhoi, munyori wekanzuro iyi vaAbel Gotora vati vachatevedzera mutongo wedare wekuti kanzuro ivake zvivakwa zvekutengesera zvayakapwanya.
Tinotatawo kuti tione kuti vanhu vangatanga kuita maripezi rini, but tiriona mune mapropeti yavo. Saka I think as soon as the propeti yavo vabudisa, then vashanda vanokwanisa kuchishanda vakasununguka, sine interest. Saka basically we just complain.
Asi vaGotora vatiri kanzuro haisi kuvaka zvivakwa zvose zvayakapwanya, asi ichavaka chete zvivakwa zvayakanzi nedare repamusoro zvivakwe zvevanhu vatanhatu vakaendesa kanzuro kumatare edzimhosva.
The order concerning pana pagadzima market pana ndo pane order yekukot. Saka we are going to renovate the market iyo ine.
Vanhu vakaendesa kanzuro yechinhoi kumatare ndivachafadzwa marimo vaEmmanuel Ngwaru, vaRichard Shoshe, vaPepukai Marega pamwe navaDavid Shopo. Mumwe wevatanhatu ava vaEmmanuel Ngwaru vati vakatambira mutongo wedare nemufaro mukuru sezvo hurumende yakanga yaudza makanzura kuti ichenese nzvimbo chete kwete kupwanya zvivakwa.
Isu mutongo wekodi tautambira zvakanaka nekuti isusu hatine dambudziko nevanhu vedu vekukanzura. Pese pane ichida kutitaurira nao zvichemo zvedu munomu zvanga zviri mupepa rakabva kugovernment nezvavanga vakuitawo pagiraundi kazvava zvakatosiyana. Vaifanira kunge vakauya munomu vachizotikirinira nekuti gadzirira munyika yedu zvakanaka kuti idi imire zvakanaka. Asi vakauya vachizopwanya futi mashedhi acho anga aripo iwayo tikashaya kuti kuzovava kupwanya manje sistimu yavakatumwa kunzi vaiite negovernment sezvo chiri chinongwa chehurumende.
Vangwaro vanoti chimwe chakanyanya kuvarwadza ndechekuti vaibhadhara mari yekuti kanzuro ivake zvivakwa zvakanaka zvekutengesera.
Mari taibhadhara pazuva kwete pamwedzi. Saka vanhu vacho vaiuya vachizokoitawo kanzuro ndo vaiuya vachikoita mari pazuva. Kana munhu asinawo musi uyo anenge achikotaura kuti handina kana ainaye achibhadharawo, asi vanhu vaibhadhara pazuva.
Kanzura wenzvimbo ine misika yakaputswa neyegadzema muzvari Patricia Chibaya vati vari kufarira mutongo wedare uyu sezvo ivo vanga vari panguva yakaoma nekuti kune rumwe rutivi sekanzuru vaifanirwa kutevedzera zvainge zviri mutsamba yakabva kugurukota rezvematunhu vaJulai Moyo kuti vachenese maguta, asi panguva imwe cheteyo vachinzwirawo tsitsi vanhu vanorarama nekutengesa vakaputsirwa misika yavo.
Saka nerimwe saidhi ndaivewo mukurwadziwa zvikuru sei nevatengesi. Nerimwe saidhi ona ndiri pakati sekuti ndiri kukanzio zvakare. Kanzio yakanga ingopiwa iri directive kuti iwanike chipwanya zviripo ichivaka zviri standard. Saka ndakawanika ndiri munhu anga ari pakati but ndairwadziwa zvikuru nevatengesi nokuti ndainzwisisa situation yavo.
VaGotora vazivisa kuti kanzuro ichavaka nzvimbo itsva inotengesera vanhu vanosvika 50 vaitengesa pamusika wegadzema.
Saka it means everyone else ani achingo benefit in that process.
Mutauri wesangano remagweta ari kumirira vakaputsirwa zvivakwa zvavo ava reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vati vanotengesa munzvimbo dzakasiyana siyana vari kuuya kumahofisi avo vachida rubatsiro rwekumiririrwa mumatare. Vakawanda munyika ari kuputsa zvivakwa zvaanoti zvakavakwa zvisiri pamutemo. Asi vanotengesa munzvimbo dzakasiyana siyana munyika yose vari kupikisa mumatare zviri kuitwa nemakanzuro avo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Kandrana makovu nematete kuri kuenderera mberi pakati penhengo dzeMDC zvichitevera mutongo wedare reSupreme Court wekuti vaite sarudzo yemutungamiri webato, sezvo mutongo wakati vaNelson Chamisa namuzvare Thokozani Kupe havana kusarudzwa zviri pamutemo pavakaita makongresi avo. Vari kutsigira vaChamisa vari kuti zviri kudiwa nedare kuda kuti vadyorere mvura yakadeuka kare. Asi vari kupikisa vachitsigirwa nevanozviti vave munyori mukuru webato vaDouglas Monzora nevanoti ndosa chigaro webato vaMorgan Komichi vanoti mhosva haiori nekudaro sarudzo ngadziitwe. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata munyori munyaya dzezvemutemo muMDC inotungamirwa navaChamisa vaInnocent Gonese pamwe navaMonzora. Totanga kunzwa kubva kuna vaMonzora.
Zvakakosha kuti bato redu ritedzere mutemo waro, constitution yaro, kuitira kuti tikonvince vana veZimbabwe kuti tikapiwa mabasa rokutonga nyika tinosenzesa bumbiro remutemo tichiritedzera. Tatanga tatedzera redu, chii chatinoruza tikaenda kuCongress kwacho? Tikakataenda kuCongress chakanaka ndechekuti tabva taita settle the leadership question. Hakuna munhu achaita nharozve dzekuti mutungamiri ndiani, mutungamiri ndiani. Prepare for 2023 kuti tisunungure vana veZimbabwe. Iko zvino zviri kungoitika after the Supreme Court, kungotukana, kungonyadzisana pa public, nekungopanana mazita, Komichi wa MCIO, Komichi wadai, and yet Komichi ndiye akangari chief election agent wawatsvangirai muna 2008, akaita chief election agent wawatsvangirai muna 2013, akaita chief election agent wawachamisa muna 2018.
Va Gonese, tipewo maonero enyu panyaya iri mudariro.
Ndofunga kuti kukura kutani zvekuti zvinhu zvakataurwa zvakataurika naivo vaSamonzora pachavo muna 2018 vati hozvikoshiwo. Mukateerera vhidhiyo yavanotaura vanonzi MDC party ite party. Zvisinei hazvo, chiripo chikuru ndechekuti izvo MDC alliance yakaenda kumaelections, yabva kumaelections ichibva yaita zvese zvinodiwa pamutemo kuti ichiita political party. Zvokuti tese patakaenda kucongress tatizotese tatova vanhu vamwe chete, tatova chinhu chimwe chete. Hapana kuzomboendewa kucongress yeMDC alliance party zvichinzi pane PDP kana kuti pane MDC kana kuti pane multiracial Christian party kana kuti pane imwe party isiri MDC alliance party. Vanhu vese vanga vari mubatanidzo iwoyo vakawirirana pachavo kuti akuita chinhu chimwe chete. Ndozvakasaka kuti SaMonzora varipo, varivo secretary general, vadaidzire vatumidzire manotices. Takaona isu taamuna 2019 makongress edu anoitika mushure mamakore anokwanisa kuita mashanu. makore ekuinda kuCongress anga atokwana. Saka zvanga zvisingachamake sense kuti unoti ndasida kuita extraordinary Congress nokuandozoita Congress chaiyo chaiyo. Hazvina nemusoro wese.
Vamunzura todzoka kwamuri asi dare ringamanikidze here vanhu kuti tsigirai ningi kana chitarisa nyaya dzezvematongerwo enyika nekuti tiri kuona vamwe vari kubuda vachitai watinotsigira vachamisa vanenge vakati one day vanga vari ikokoko kubva kuma 2014 kwacho.
Dare ari taure kuti enda munotsigira ningi kwete ende handizvo zvarakataura dare resupreme court. Dare resupreme court rakati MDC endai munosarudza mega. Hakuna kunzi endai munosarudza kupe, endai munosarudza chamisa kana kuti endai munosarudza monzora. Yati vana veMDC endai munotedzera mutemo wenyu. Nharo dzanga dzichiitwa navagonese idzi ndidzo nharo dzakaitwa musupreme court dzikatadza vachamisa ndo vakanga vaenda kusupreme court. Supreme court ndo kubva yanotonga zvavasiri kuirirana nazvo. Saka isu tiri kuti kana supreme court yatonga tinoteedzeraka zvainenge yataura. Isu seMDC tinoruzei kuti tiende kuextraordinary kwacho kana vachamisa vachidzoswa vanongodzoswa ka kana pachiswa mumwe panoiswa mumwe ka zvido zvevana veMDC ndo zvatongwa nedare. Hatingati isusu ta nekuti tinotya kuti nhingi anogona kuzodyiwa kana kudini tochirambidza.
Peta ichirongwa chedu vagonesa.
Right, ndakutaura ndichiti inini chekutanga haisiri MDC akatanga kuenda kudare. Akatanga kuenda kudare nemunhu anonzi Mashavira ende akaenda muri muna September. Chinondishamisa ndechekuti inini September 2018 chinondishamisa ndechekuti izvo pakatora nguva yakarebesa achiti yanga asiri kuziva kuti zviri kuitika mubato. Saka yazoenda kudare High Court ndopakazita chitongo. Saka havasi vachamisa vakatanga kuenda kusupreme court. Mushure maizvozvo isu tinatsanangura zvakanaka zvakajeka kuti muna 2019 tangoda kuti pasaita confusion, pasaita kuvhiringika muvanhu kuti tinatsogona kuita Congress yedu zvakanaka. Zvinova zvakabudirira tikaita Congress yedu zvakanaka tikasarudza mutungamiri wedu watinoda. Mabato aibhova anakabatana akawirirana kuti tese takiita zvinhu chimwe chete, takiita party imwe chete. Zvinova kuti kuna vana mai madziro wekumasvingo vatova futi muMDC alliance zvakare. Vanhu vese vakasiya mapato avaimbova nawo patakatanga kuita mubatanidzwa. Zvichireva izvo kuti panguva iyoyo tanga tabatana kuita political party. Asi zvazvinoreva ndezvekuti iko zvino hatigoni kudzokera kumashure kuenda kumastructure akatopfurwa nenguva.
Vanga vari munyori munyaya dzezvemutemo muMDC Alliance vainosend Gonese. Manzwawo zvakare kubva kumunyori mukuru muMDC T vaDouglas Monzora. Vaviri ava vanga vachitaura vari paRunare muHarare murukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7. Bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa runoti riri kushushikana zvikuru nekupambwa kwarinoti kwakaitwa nhengo nhatu dzevechidiki nezuro kuWarren Park nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori vehurumende. Vatatu vakapambwa ava vanosanganisira mumiriri weHarare West mudare reparamende muzvare Joanna Mamombe, mutevedzeri wasachigaro muboka revechidiki muzvare Cecilia Chimbiri uye mutevedzeri wemunyori anoona nezvekurongwa kwemabasa muzvare Netsai Marova. MDC inoti inoda kuti vatatu ava vabviswe muunhapwa. Sangano reEuropean Union rinotiwo riri kushushikana nekupambwa kwevatatu ava. Ukuwo muzinda weAmerica muZimbabwe waburitsawo mashoko ekuti uri kunetsekana nekutsakatika kwevatatu ava. Gweta revatatu ava vaJeremiah Bhamu vanoti havasi kuziva kune nhengo dzavari kumirira. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Chirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
panapa munogona kuvabvunza mufunzo.
Ore iti mapera sei kuremba.
Ndaswera lise.
Mufunzo wangu ndewekuti mungatitsanangurirawo here neruzivo rwamuinaro pamusoro pemushonga wekumadagascar.
Okay. Mushonga wekumadagascar, what I have read is that it's a herb that has been produced in Madagascar, and I think it's in liquid form. Iri kunzi inorapa chirwere checovid. So ruzivo rwatinaro nderwekuti zvirwere zvemaviruses zvinonzi zviri self-limiting. Chinokwanisa kupera chega through your own immune system fighting this condition. Asi hongu kune mishonga inorapa mavirus. Like mukacherechedza kuHIV, tinoshandisa maantiretrovirus kucontrol replication yeHIV. So chinokwanisa kunge chiri chokwadi kuti vanhu vekuMadagascar vawana mishonga kwevirus yecoronavirus. Asi ini hatisati tawana yatingati published the research iri kutaura kuti mishonga uyu tauongorora. Taona zveshuwa kuti uri kubatsira, uri kupedza. So ndinotarisira kuti poka kana kusangano re World Health Organization kana mamwe mapoka anoita nezvemushonga vachatora herb iyi vopinda nayo mulaboratory yonotestwa kuti ioneke kuti iri safe here uye inoshanda here. Kana ichizenge yadaro isu sana chiremba mishonga yatinoshandisa tinoshandisa mishonga inenge yatestwa yacertifya kuti inoshanda. Ndinofunga kuti pachazouya information inotaura kuti ngatichiushandisa mushonga uyu wapo nekuita sei. Asi handikwanisi kuti mushonga uyu haushandi nekuti ini handisati ndauongorora ndikaona kuti haushandi. Handikwanisi zvakare kuti nditi unoshanda nekuti hausati wacertifaiwa neWorld Health Organization kuti ngaushandiswe pavanhu. Mishonga yese ine yatinoti maside effects uye ine inonzi madose anofanira kukalkulatwa kuti uone kuti safe dose ndeyi. So chinhu chatiri kugamuchira chatiri kunzwa asi toda kuti chiite go through the necessary procedures kuti unge uri safe. Ushandiswe nevanhu uye uchizoshanda kana uchinge waita go through that laboratory processes.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata maangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave.
Mamiru akaita zvinhu kuvanhukadzi pachitariswa dambudziko rechirwere checoronavirus. Pera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanhu vabatwa necovid-19 muZimbabwe vachiri makumi matatu nevanomwe uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana, asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Hurumende inoti kutanga svondo rinouya dunhu reHarare richange rave nemibhedha mitsva inodarika mazana matanhatu muzvipatara zveveruzhinji. Sangano reCitizen Initiative rinopa zvikwanisiro zvekudzivirira kupararira kweutachiwana hwecoronavirus kuzvipatara zviri kumashonaland central. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida kutitumira tsamba mbozha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murari zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.